Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chengawo semananga hapana risina mhodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neMDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu.
MDCT yoramba mashoko ekuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano yainenge ichiita nezek nemamwe mapato.
Ai, isu tinofara zek iri tigonera, tinototi dai yaramba ichiwedzera kugona kwayo. Pana kana chambo ipa zek dzozi inoverenga mavhoti anenge avhotwa navanhu. Haitibetseri kuti tihwine, tinohwiniswa nezvatoitira vanhu.
ZANU PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa nezek, kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa munyaya dzezvematongerwo enyika ari kugunun'una. Ko, nyaya yecommand agriculture iri kushanda here? Tichanzwa kubva kuMDC neZANU PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato maviri ane nhengo dzedare reparamende anoti MDCT neZANU PF ave kuita mimwe misangano nezek ari oga kuedza kuunza kuyanana sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018. Asi kunyange hazvo vari kuti zvinhu zviri kufamba pane kukandirana makobvu nematete pakati pemapato aya. Kunyange hazvo ZANU PF ichiti iri kufara nezviri kuitwa nezek, inotiwo nyaya yemasangano anoti akazvimirira asi achipinda misangano achitsigira MDCT haisi kuifadza uye inodawo kuti masangano anotsigira ZANU PF apinde misangano ine chekuita nezvesarudzo. Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanotinaurirano nezek dzakakosha pari zvino.
Takawirirana kuti tinofanira kugara tichitaurirana nezek zvinhu zvairi kuita zvichionekwa nomunhu wese kuti zviri kufamba sei. Takapedza 3 days tichikwenenzura kuona kuti ndezvipi zvinoita kuti sarudzo dzedu dzisaita kuzopikisana kana toenderera mberi. Asi mungongoziva savanhu vane mbiri yokudyiwa vanongotya kuti tingangodyiwa neZANU PF, because ZANU PF ine ideology. Takavataurira ipapo pameeting kuti please hamuhwini maelections nokutukirira zeke, munoenda maelections nokuinda kuvanhu. We can spend your energies muchidai zeke yadai, zeke haivhoti, zeke inoverenga mavhoti avhotwa navanhu. Endai kuvanhu, munotengesa ideology yenyu, munotengesa zvamakamirira, mugonere vanhu vaite shuviro yekuti dai tatongwawo nemi. Nekuti iko zvino vari kuona ZANU PF ichivagonera, havana rizini kuramba kuivhotera.
Asi imi sebato reZANU PF muri kufara here nebasa riri kubatwa nezeki, kana kuti pane zvamuri kugunun'unawo nezvesarudzei?
Ai, isu tinofara zeki iri kutigonera, tinototi dai yaramba ichiwedzera kugona kwayo. Pana kana chambo ipa zeki, because inoverenga mavhoti anenge avhotwa navanhu. Haitibetseri kuti tihwine, tinohwiniswa nezvatoitira vanhu, nenhoroondo yedu nemagonero edu. Ndanotwinisa kwete kuti zeki inotwinisa, inozongoverenga mavhoti. Asi tiona basa rai vari kuita zvakanaka, havana vanofevha isu pane havatifevhiwo patakonawo ntudza kuti musadero patagonawo tirambai muchidero.
Asi kavanopikisa vari kutiwo vari
ndaitwa nechigunun'uno chekungoti kana vosarudza civic society inouya kumaworkshop edaya, vandasiwa nokusarudza civic society inofarira MDC, vasingaoniwo civic society inotifarira samawo veterans. Havadi kuvadaidza kumasangano anenge achitrena vamwe.
Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tina divi ratinorerekera tabatawo munyori munyaya dzesarudzo MDCT vamurisizwizwai tikavabvunzavo mashandira varikuita nezek.
Semutangano weMDC tine pundutso yatiri kuwana muzvigozvere zvatanga tichichema nazvo panyaya yesarudzo yemunyika yedu yechipikirwa. Pane zvakawanda zviri kuuya, tinorumba kuti vazhinji makaverenga nenyaya dziri kuti kwakuuya voters roll new one, kwete iya yanga iripo yavamupebe yanga ine vanhu vane 200 years old yaishandiswa mavoter slip kuti munhu anongovhota paanodiya wotengerwa hwahwa unovhota apa achikwanisa unovhota nzvimbo dzakasiyana siyana. Zvakare tinofara nenyaya yekuti Zanu PF yakazozviona kuti zvakakosha kuti ive ichibatane pamwe chete nesu kuti tigadzire nyaya yedu yekuti nyika yedu inofamba sei.
Ivo veZanu PF vari kutiwo pane imwe misangano yamuri kuita iyi masangano akazvimirira oga anenge ari kuya achitsigirana nemi zvekuti ivo vanoti vaisa chikumbiro kuzeki kuti kana poitwa misangano kuuyewo masangano anotsigira Zanu PF. Munoti kudii nemashokwai?
Chengaose mananga hapana risina mhodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neMDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu kuti vana veZimbabwe vakagara jikerere zvakanaka here, vana veZimbabwe vari kuwana mabasa here, vana veZimbabwe vari mavhenda ipapo paari ipapo ari kushanda zvakanaka here, and so on and so forth. So hatina maorganizations anonzi ndeMDC, but maorganizations arimo anogona kuidentifya nekozi yeMDC yekutoda kuti pave nerusununguko, pave nemaguta, munhu wese adye uchipa anenge ari ipapo.
Munyori munyaya dzesarudzo muMDCT vamurisizwisai vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa nyaya yeCommand Agriculture iyo iri kutungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vanoti chirongwa ichi chabudirira zvikuru uye chakwanisa kuwanisa vanhu vanodarika mamiriyoni maviri mabasa. Asi vanopikisa vanoti chirongwa ichi chakundikana zvachose. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZanu PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumhanzu.
Ndozvotaridza kuti Zimbabweans are now in charge of zvicherwa zvavo zvese zvamunoona, nyoka, miti, makomo, everything zvinge zvava zvamaZimbabwe. Ndochiva kune nyaya yamataura yeCommand Agriculture. Shuwandiudzei kana mari yakaita se 300 million ichikwanisa kupararira mumomo yavanhu veZimbabwe, tingati zvona zvisiri kufamba here? Iye zvino nenyaya yeCommand Agriculture iyi, mari haina kubva kune dzimwe nyika asi iri kubva muzvizvarwa zvamaZimbabwe. Avo vakuona kuti hurumende inofarira kuti vanhu vatema vabudire, ndo vari kuuya nefuel, vari kuuya namachemicals, mafertilizers nezvimwe zvakadero.
Vaguti chimbopinda itidzwe, muri kuona kushanda here kuri kuita chirongwa cheCommand Agriculture ichi?
Isu tiri muno muZimbabwe tinofamba tichienda kumaruwa uko, tiri vanhu vekumaruzevha, ndokwatakakurira tikazvarirwa. Hakuna chiriko, kungotaura. Vhiki dzapera mbiridzo ndakanga ndiri kune imwe nzvimbo kwana Mhondoro, Mashonaland West Province. Zvandakaona nemamapraza atakafamba akapiwawo vanhu iyo yeland reforming, ukaona zviripo nezvavanotarisira kuti vachakohwa, hapana zviripo. Vazhinji vacho kungokwanisawo kuti vangangoita kunge zvataita zviya tiri kumareserva, kungokwanisawo kurima nokukohwa zvako zvokudya nemhuri yako. Zvokuti hanzi Command tichazoendesa 2-3 million tanzi chii kuZMB, hakuna, kungotaura. Ndosaka ndiri kuti zviri paground nezvinotaurwa nevakuru veZanu hazvipindirani. There is a mismatch pane zviri paground zviri kuitika pasi nezvavanorwereketa nezvavanotaura. Zviri kutaura Comrade Gadzira hazvindishamisi. Kwachirumhanzi ukokoko nokunaya kwakaita mvura kudai, ukaenda kwezvozvi kune njara inohisa zvokuti vanhu vanotoda kubatsirwa kupuwa food aid iyo mvura yakanaya, nekuti vazhinji havana kunge vachikwanisa kuwana mafertilizer, compound D, ammonium nitrate top yakashaikwa yaingopuwa vamashefu.
Alright, regai timbodzoke kwamuri vachirumadzu tichibvudza kuti mazuva apera yatakazonzwa mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti kwakawaniswa vanhu mabasa vangasvika iwo mamiriyoni maviri nekuraudzira nechirongwa icheo chechecommand agriculture. Ichokwadi here?
Kundizvozvozvi. Saka munhu wese angari mumunda achirima, dambudziko rina vanhu vazhinji ndirokuti kana tichinzi employment, ivo vanhu vari kufungidzira kuti madzima edu anenge ari kudzimba iko, vana vedu vanenge vapfuura above 18 years kana kaenda kumunda, kunonzi is not employment. Saka zvinotivhiringidzei kuti vanhu vazvinzwisise. Ndosaka tichiti yedidibini kuti vanhu vanobuda mupfungwa dzavarungu vachizviisa kupfungwa dzavanhu vatima, vachaona kuti munhu wese anga achishanda.
Vagu, tupani mabasa akadai here?
Saka Vice President, vavamunanga
Blessing, regani kupindura mbunzo wawabvunza Comrade Gadzira. Vice President Emmerson Mnangagwa, munhu mukuru igweta.
Pavakataura
iwo kuti hanzi tacreata 2.2 million jobs, indakafunga kuti pamwe kuda vari kuita nyambo vari kutamba. Nokuti zvokwadi munhu mukuru akaita savamunangagwa kuti varekete vataure zvakadaro, haa. Handiona sokuti inyambo kuda vavaidi vaitamba zvavo. Ivo vanoziva, vanozviziva pamwoyo pavo inhizi hato vati kuti hakuna zvakadaro, 2.2 million jobs hakuna.
Avo vanga vari mutauriri wemudct vaobert gutu uye manzwawo kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuzanup f uye vari murimi vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navanathan Ngomo, mukuru wecivil protection department muhurumende. Tatanga nekuvabvunza nezvekubatsira kwavari kuita vanhu vari kumaruwa vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura vakaparadzirwa dzimba nezvipfuyo zvavo.
Tinoziva kuti infrastructure ndiyo yakanyanya kukuvara, saka mukufamba kwenguva tiri kutarisira rubatsiro rwokuti tigone kuva nezvivakwa zvedu zvidzokere pazanga zviri, asi taa kutarisira kuti zvinge zviri nani kupfuura zvazvanga zviri, nokuti taakuziva kuti kukauya mafashamu akadaro paakudiwa zvivakwa zvakasimba sei.
Zvinoreva here kuti zvimwe zvinenge zvaakubviswa pazvanga zviri tichitarisa zvikoro izvi?
Tikatarisa sekucholocho, ichokwadi, tichitaura nemi pari zvinezvi, tiri kutotarisira kutoti tibvise vanhu vamwe pavanga vari, nekuti hatichadi kuramba tichingotaura nenyaya yezvemafashamu nevanhu vari kuwirwa nemafashamu. Tonga taa kutotarisira kuti vanhu vamwe vabviswe pevari vachienda pamwe patinofunga kuti panonga pari nani. Apa ndo patinotarisira kuti hati tiri cholocho chete changa tichizoitira mamwe matunhu akawirwa nedambudziko rakafanana neriri kucholocho, asi zvinogona hazvo kutora nguva.
Asi zviri kutambirwa sei nevanhu izvi?
Vanhu vanozvitambira nekuti dambudziko ravakasangana naro mukomazulu iguru kupfuura ravangazoda kuzotarisana naro zvikana zvadzokorora. Saka vanhu vese hapana ari kuramba, handina kumbonzwa kana runyero kupi rwemunhu anotaura kuti ini handidi kubva pandiri. Munhu wese akangotarisira kuenda kwaari, ende pari zvino karikiriki kuti dai tagona kuti pedza zvese zvatoda kuita mvura isati yatanga kunaya.
Tichitarisa kunzvimbo dziri kumaruwa kana kuti kumareserva uku, ndekupi kwamuri kunyanyoshanda zvakasimba iko zvinezvi kugadzirisa iro dambudziko iri?
Hurumende inowanikwa pese pese. Hurumende haikwanisi kungotarisa dunhu rimwe chete, asi tinonyanyotarisawo kwakanyanyowirwawo nedambudziko guru kunova kucholocho. Asi mukatarisa kunaana Umgoza, kunaana Ankaye, kunaana Lopane, anabulilima, Mangwe, Gwanda, Umuzingwani, Insiza, Mberengwa, Gokwe North, Gokwe South, Chirezi, Mwenezi, Chivi, Mashingo, South District, twenda kumanika lendi Mutare, Bohera, Kariba, Urungwe, Guruwe neMaundawe. Ndo dzimwe dzenzvimbo ine matambudziko akafanana neiwawo. Hatinotarisira izvozvi tiri kumbopa zvedu zvimwe zvinonga zvichiuya, asi tiri kufunga kuti taita kuona kuti vanhu tivabvise unoita kuti varambe vachivirwa nedambudziko remafashamo iroro.
Mukupeta nyaya yedu vangomo, tichitarisawo kuti kana paine vamwe vana veZimbabwe vangava vari kunze kwenyika kana kuti munyika vanoda kubatsira, vanoita sei?
Ndo zvatakatotarisira izvozvo mukomazulu. Ndinofunga masvondo matatu apfuura tine vana vekubulilima vanosenza kune dzimwe nyika kunana Botswana, ndo pedyo nebulilima kao. Vakatotipawo zvimwe zvavakatipa kuti tibetsere kunana bulilima, vakabatsirikana zvikuru. Saka kana paine vamwe vanoda kutibatsira vanotibata isu vebazi rezvekubatsirawo vanonga vawirwa nematambudziko akadai. Asi vanogona kuuya kubazi rezvematunhu zvivakwa nedzimba. Tinowanikwa pamakombe building, kana kuti vari zvakaita kwamuruko mhiri kwemakungwa mukomazulu, vanoenda vanotimiririra kumaembassies edu enyika yedu yeZimbabwe.
Avo vanga vari vaNathan Komo, mukuru weCivil Protection Department, vanga vari parunare muHarare.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Busi Mhlanga, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica pari zvino. Tombonzwa nhoroondo iya muzvare Mhlanga kuti vakabva sei kuchindunduma kwavakange vari kuchikoro vachienda ivo kunoita zvidzidzo zvepamusoro kuSouth Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Maita henyu, ndinofara kuva pano.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndakadzidza kunonzi kuChindunduma High School. Pokutanga regai nditangire kuprimary school, kana kucrash kana muchindibvumira. Ndakadzidza kuMount Darwin, ndiko kwandakakurira. Ndakaita zvidzidzo zvangu zveprimary school kuMount Darwin Primary. Ndakadzidza ikoko. Ndakasumudzira zvidzidzo zvangu zvesecondary ndakaenda kunonzi kuChindunduma High School. Ndichibva kuChindunduma High School ndakaenda kunoenderera mberi nefundo yangu kuSouth Africa. Inini ndakakurira kuMount Darwin.
Mm-hmm.
Mount Darwin town iri kuMashonaland and Central. Vanoiclassifya sekuti growth point. Panguva iyoyo yanga iri nzvimbo kunoitwa mining nefarming, yairisi dhorobha rekuti rine mukurumbira chaizvo. Saka ndichi ndiko kwandakakurira. It was a very small town. Vasikana vazhinji vemunzvimbo iyi vaienda kuma child marriages, vairodzwa vachiri vadiki. Vamwe vacho they would voluntarily do so, vasina kumanikidzwa kana navabereki, asi kungosarudzawo kuti ndaakuda kurorwa nekuti zvaita kunge zvinodadisa. Inini pamanguzuva ndaikura mudhorobha iro. Saka kuti mukana wechikoro wauya kana chikoro, zvinhu zvanga zvisinganyanyi kukurudzirwa chaizvo. Taitongoziva kuti takapedza grade 7 mumwe wedu akunororwa, kana kuti mumwe wedu akunotengesa, akunoenda kuMozambique vachinotengesa kana vakuita zvefarming. Asi inini ndakashingirira, ndakada zviri mberi, ndakada upenyu hwakasiyana nehwandanga ndiri kuona shamwari dzangu, hama dzangu, zvandaiona zvavanga vakupinda mazviri. Ini ndakatisarudza kuti ndinoda upenyu hwakanaka, upenyu hwekuti kana ndakutarisawo kumashure ndoonawo kuti pane zvandakaitawo, pane zvandasiyirawo vamwe zvakanaka.
Ungati wechii chakanyanya kukushingisa tambonzwa uchitaura kuti mai panguva iyoyo vanga vasiri kwamaigara? Mai vanga vari kupi pamakasara na baba?
Mai vakaenda vakanogara kuBelgium, vachizopfurira kuti vanogara kuThe United Kingdom. Mai vakaendeswa kunzvimbo iyi nekuti economic hardships. Vakasarudza kuti vakatigarisa pasi, vakaona zvakakodzera kuti vafurire mberi vanotsvaka basa kuti tiwane imba yokugara, kuti tiwane mari yekuti tienderere kuzvikoro kwataishuvira nekwataida. vakatudza kuti vange vari pamwe chete na baba nesu zvainge zvakaoma kuti zviitike. Saka ivo vakaona kuti regai vaende kunze vanoshanda.
Chii chakazokupa drive kana kundiso yekuti kuti aiwa inini ndikapedza panapa ndauda kutoenda ku South Africa iye zvine zvawa muno muAmerica?
Inini ndine mukoma mumwe chete ndiye musikana wokutanga anonzi Yvonne, kozouya ini, kozouya hanzvadzi yangu neumwe munin'ina wangu. Mukoma wangu ndiye akatanga kuenda ku University of Pretoria. Iyewo ndiye akandikurudzira kuti zvinoita. Ainge asinawo kupasa ma A levels ake zvine mukurumbira. Asi nekuda kwekuti ndakaona achishingirira kuno applya. Tose tichibva mu environment iyo yakafanana, tichigara pakafanana, tichidya from the same pot. Ndakaona ane tariro nezviroto zvekuva munhu ane chiremerera mu society make. Ndiye akatanga ku applya akaenda. Saka ini ndaingotarisira ndichingoti ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu. Ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu kusvikirawo ndazvipa simba rekuti ndidzidzewo ndichiterawo maakafamba imomo. Ndakati kana akafamba nenzira yandakafamba nayo, inini chinonditadzisawo chii? Ndobva ndafambawo nenzira imwe chete iyoyo ndava pano.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Busi Mhlanga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa nemukana uno.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga akandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na sachigaro we committee ye paramende inoona nezvehuori ye African Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe va James Maridadi kuti tikurukure pamusoro penyaya dzehuori hunonzi huri kuitwa muhurumende asi husiri kutorerwa matano. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 va Maridadi.
Ndinotenda.
Va Maridadi, mukatiudza kuti basa rinoitwa nekomiti yenyu nderei?
Komiti iri munyika dzakawanda pasi rese. Komiti yakaonekwa zvakakodzera nevemabazi maparamende vamiriri vevanhu kuti vange vachiumba komiti yakadai, nekuti zvakaonekwa kuti pasi rino rese nyaya dzainoshungurudza vanhu inyaya dzeuori dzinoitwa kunyanya nevanhu vari muhurumende. Zvinova zvinoita kuti vanhu vanomiririrwa nevanhu vanomirira vanhu muparamende vatadzi kunge vachiita basa ravo zvakanaka, nokuti mari yese iri kuperera muhomwe dzevanhu vashoma, haisi kuzosvika kuvanhu kuti ivando dzeupenyu hwevanhu. Saka pakazoonekwa kuti ngapatangwe sangano rinonzi APNAC, African Parliamentary Network Against Corruption, rinenge richiona kuti nyaya dzeuori dzakamira sei, richiburitsa nyaya dzeuori pachena, richiedza zvakare kuti richishande nehurumende nemapazi ehurumende nemapazi akazvimirira ega anorwisa nyaya dzeuori munyika. Saka ndikati ndotonzwo kana kuti chinangwa chesangano redu.
Saka kuti imi muzopinda musangano iri muri muZimbabwe zvakafamba sei, rakaumbwa sei muZimbabwe?
Pane sangano ratinoti riri pamusoro pacho rinonzi GOPAC, Global Parliamentary Network Against Corruption. Saka sangano iroro zvarinoita rinoti maparamende enyika nenyika ngavange vane ravo bazi rinonzi APNAC. Saka ndobva maparlamentarians vaona zvakakodzera kuti ini ndiite sachigaro wacho chairman, secretary general, munyori mukuru webazi iroro ndi Honorable Kindness Baraza veZANU PF, vachitedzerwawo namai Priscilla Misahera Mbumushonga vanomirira imwe MDC. Saka ndingati executive yedu ine vanhu 11.
Mashandiro esangano iri kana kuti ekomiti yenyu muZimbabwe muri kuona muchishanda sei?
Ndingati inini chinoita kuti chishande zvakanaka zvinoenderana nekuti sachigaro wacho anoshanda sei. Sachigaro wacho ukaita kuti zvinhu zvishandike zvinoendeka, inini ndiri munhu anozivikanwa ndiri nyaya dzekuda kurwisa huori. Ndinoona kuti huori ndo wakuwadza nyika. Saka ndikati kubvira pandakaitwa sachigaro pane mwedzi mumwe chete nechidimbo apfuura, ndiri kuti kune vandinoshanda navo vakomana, ngatiregei kumira, ngatimhanyei nenyaya dzehuori tidziburise pachena. Kunyanya-nyanya vanhu vanonzi maduty bearers vari mumaofisi anofanira kuti ange achipa zvakakodzera kuvanhu, vachitadza kuita izvozvo nekuda kwehuori, tinoda kuti zviburitse zvizikanwe pachena. Saka ndikati ndo zvandiri kumhanya nazvo pari zvino. Saka panenge pane bata mupfupi bata murefu panyaya iyoyi kusvikira na parliament ino yapera muna 2018.
Asi muri kuona muchitsigirwa here nevari muzvinhano zvinofanira kunge zvichiendesa vari kuita huori ava kumajeri?
Nyaya iri kunyangonesa ndeye kudai so. Vanofanira kunge vachitsigira kuti vari kuita huori vaende kumajeri ndo vamwe vacho vane huori hwacho. Ndo vamwe vacho vatirikuti ava ndo vanofanira kuti vari pamberi vachienda, vamwe vachitevera kumashure. Saka toona kuti rutsigiro runokwanisa kuti netsei. Asi kana tichida kutaura rutsigiro, hatitaura rutsigiro rwemunhu, munhu akazvimirira semunhu, sedungamunhu. Tiri kutaura ofisi yemunhu. Kana tichitaura yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, hasi kutaura makomishinazi kuti komishina nhingi. Takutaura Zimbabwe Anti-Corruption Commission sebazi racho rese kuti mutemo unoti chii nenyaya yekurwisa corruption yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tobva taonawo kuti matare edzimhosva, bumbiro remutemo rinoti chii maringe nematare edzimhosva nekurwisana kwavanofanira kuita nenyaya dzehuori.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamaritadhi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Ndatenda hangu baba, ndatenda zvikuru.
Manga makateerera kuna sachigaro wekomiti yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe vaJames Maridadi, vanove mumiriri wemabvukuta fara mudare reparamende vari vebato reMDCT. Muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Asi tisati tapedza chirongwa chedu, regai timbokupai kambo sendekera kubva kuna Japraiser na Mafike Zulu. Ko kambo sendekera kubva kuna Ja Preza featuring Mafike Zulu, tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Aiwa, hamawadiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. MDCT yoramba kuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano inenge ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. ZANU-PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa neZEC, kunyange hazvo vamwe vanopikisa vari kugunun'una zvakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzeshona pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti Murare zvakanaka vatereri. Toksia mina Chris Gande munau de Sindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 27 kwenkwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo lungaba lubangelwe ikukhethana kwemihlobo i-tribalism.
Bayibamba nje ungazani ayayiqadi ngathi ngama factions kuphela khona, kodwa ke okubangela ukuthi kube lama factions yimihlobo yena lemiphathi leyi.
Lamhla sikhangela udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuthi besingajongelanga ukuthi namhlanje kuzawubani.
Kwezemaphandleni lamhlanje sivakatshela eBinga lapho okulodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe udlakela luqhamuke ngeviki edluleyo emahofisini ezanu PF kobulawayo lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na. Kulezi phathamandla zebandla leli ezichayane zalimazana ngeviki edluleyo emahofisini aleli bandla kwabotshwa ezinye. Namhla leli bandla lwelikhangelelwe ukwenza njalo omunye umhlangano emahofisini la. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lezano PFS gabeni sebulawa district umnumzana Magura Jarumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi kule 27 options ku youth league yona I constitution yethu ivumela only 13 options, more than 13 options I automatically here is dissolve yodwa. So akula youth league ekhona u Dennis Ndlovu ne top 6 yake wonke abavotelwanga. Sobona bamele bayamelela abantu ababafakile kuma positions. Sobona ngase besithi kule tribalism, akula tribalism ekhona. Abantu who are aggrieved abangafuniyo izinto eziyenza labo Dennis bonke yibo aba aggrieved ngezinto zonezo, ngoba as far as we are concerned about this u Dennis yena ngokwakhe ngasi ngafaka umuntu ongu acting chairperson, acting chairman kumele ahlale for not more than 90 days, 3 months. Yena kathesi is now more than a year lokho engafuni ukuthi kubizwe ama elections. So akula into enjalo vele.
Ye, manje sikhuluma nje kuhamba njani kwakathesi liyafika yini emahofisini likhulumisana?
Right, sina okwakathesi uDennis yena ngokwakhe before bandumele i-delegation ngoba kade becela ukuthi bahambe lami. Ngoba mina ngithe angisazo ngikwanza ukuthi ngoba into kade beyibonile egroundini mina abantu ngamobilize ukuthi umhlangano lapha ume. And ama-vendors bonke siyabanceda ngingabiza imhlangano mina abantu ababuya eDeviso, abantu ababuya eZanu-PF. Wakubuya abantu abaningi ukuthi yena uDennis ngokwakhe abakwanisi ukubiza abantu abanjalo. Yikho besekade zelecina zelesithi Jarumbira sicela ukuthi sikhambe lawe. Mina ngibatshele only ama-options yokuthi ngalifuna ukuhamba lani. Ngicela one, uKasikwele kasebenzele abantu and uKasikwele kade efuna ukugibha upresident ngezinye izinto. Ngatsho ngabatshela ukuthi asipaseni i-vote of no confidence njengamanye ama-province. That's point number one. Point number two, ngabatshela ukuthi i-youth league ile 27 co-options and it's against the constitution. Kungafika ama-co-options awo ayi-14 kuphela automatically iyaye isizove yodwa. So ngabatshela into yesi-3 kathesi kuma-district sokula ma-chairpersons angu 2-2 selefake ama-parallel structures abo ama-substantive chairpersons labanagabasaba-recognize. Sina sithe asikufuni khonokho.
Olo ke ngumnumzana Magura Charumbira umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo district kubandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla webandla le National People's Party othi ukubandlululana ngomhlobo kubhahile ebandleni lezano PF.
Yiko kuhlupha khona ke lapha inketho abachavi khona civil tribalism ethile ehamba ngqo esitaradini lapha kodwa ke bayibamba nje ngazani ayayicaci ngathi ngama factions kuphela khona kodwa ke okubangela ukuthi kube lama factions yimihlobo yena lemithathu leyi ngapha kule male manje beleni ngale kukhangelwa amaZulu lamakarang abahlangani abantu lavo bahlanganiswa nje libala lele subject lesikolo ukuthi akule shona yena yi-subject yesikolo enza ukuthi umuntu ephume kwakhona ulama-subject angu-4 awapasile kumbe angu-10 awapasile kubaliswa leshona subject phakathi laphana kodwa ngemihlobo yabo sibili bona ngokwabo akuyasiwa laphana kuleyani phathi lana kakubanjwananga kukhangelelwana sibili kubi amakorekore hayi yibo bona bona labana bale-power-ke labo baphezulu labo ukwedlula abayirosi kodwa-ke amandla sibili aphakathi kwamakaranga lamaZulu yikho kufiwa khona ke lapho kulenti khona amandebele vela kula abantu abale power lapha njengoba nabona uSimon Khaya moyo wayengu-chairman bahle bamkhupha khona kabe bemkhuphela ukuba ngu-chairman akusela chairman kuzani yikho lapho ubona khona ukuthi khona wo laphana kubangelwa yilokhu laphana kubangelwa lokhu ngalandela kuhle sibili indlela zabo indlela yakhona iningalolo hlobo kuleli lizwe ubona begwazana kuthaywana phakathi emahofisini kuthawula langamatshe
OG40 labo Lacost bona behlukana njani kuyini okubabambanisayo amaxuku nalatheni
laphana behlukene ungakhangela iLacost leyi hayi laba phela ngamakaranga lawo bolokhuzini labo umnangagwa lawa somaZulu so usukhangela iTsholotsho declaration liyana yayiqathanisa umnangagwa umnangagwa lo noJonathan Umoyo kapakazi bebe lamazwi ahlithanayo ukuthi khona bayahlithana balokukhangelelana phansi so-ke laphana liyana yindlela yokuthi khona becente uJonathan sabalwe usalisa laphana ukuthi ecente ekhuphe laba abangathi balamandla nyana laba abangasoze ngiphazamise iLacoste ngakho-ke iLacoste lalo le-group 40 le akungeke kuthayiswane-ke laphana.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engowebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukhele ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ukwanda kokudlengulwa lokubulawa ngesihluku kwabesifazane kwele South Africa sekwethuse kakhulu abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa osekusenza besabe kuhamba emphakathini. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuthi besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani.
Lo ngubabakazi kanombuyiselo Nombewo oleminyaka engamashumi lanhlanu ongomunye wabesifazane abasanda kubulawa mahlayana kwele South Africa. Ukubulawa kwabesifazane laba sekulethe kwesaba kukhulu ikakhulu kuzinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa. Ngempela viki edlulileyo kutholakala izidumbu zabesifazane abane eSoweto labo bedlongulwe babulawa. Lezi ngezimbalwa zezihlakalo zokubulawa kwabesifazane ezithaqise inwele zabanengi. Umgcini hlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Mathudu uthi iningi labesifazane beZimbabwe bathi sebesesaba lokuhamba emphakathini. Uthi besabela njalo labo abahlukunyezwa emtshadweni yabo.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba unganandzela abantu besifazane basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana babancane basuke ezikolweni usebuyela phe South Africa. Fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la. Noma sehlangana lenkinga akule babakazi uzaqonda kuya thayi babakazi lapha sokunje. Ucine ehlale bekezela kulo yenkinga, agcine sebulewe njengalokho esibona kusenzeka.
Ngakwelinye icelo obona ukwethulwa emphakathini kwehlelo zalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosi Ncube. Uthi labo ababhekane lokuhlukunyezwa izithandwa zabo loba omnyeni babo abathintane lenhlanganiso yakhe ukuze bathole usizo kungakonakali.
Njengenhlangano yezimo imbodo bangasi approacha ekusi approacha ngabo singabasiza ngokuba layela kuma counselors ku free bayabafundisa ukuthi mangabe usemathandweni usuhlangane nesimo esinje usiyendla kanjani.
Unkosazana Mathuthu uthi balohlelo lokukhulumisana nabesilisa bezimbabwe kwele South Africa ukuze kwanqatshelwe izehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabesifazane. Kanti ke unkosikazi Nkosi Ncube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bazimele ukuze bangagcini sebeqinisela behlukunyezwa ngoba bencenga ukugcinwa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Binga North ku ward 11 lapho okulodubo lokusilela kwamanzi akula clinic injalo kunengi izakhamizi ezikhala ngakho. Ngilo councilor wakulindawo umnumzana Maxson Mudimba. Ngiyakwamukela kuhlelo councilor.
Siyabonga Ntungamile.
Akusichazisele ngendubo elibhekane lazo.
Lapha eBinga North lubu ward 11 silo dubo lwamanzi. Amanzi kulezikolo ezindile ezinta ichilele maprimary akula manzi lapha. Ama teachers vele bahlala be transferile every term achintsha chintsha ngenxa yokuswela amanzi. Abantu bakha amanzi emfuleni ndemi elokuzenini emansenya primary lakho futhi amanzi angkhona akhathana. Emansenya isikolo isi 3 years old akula classroom block sebenzisa lokho kwe isikolo sotshani lesi. So ama teachers ayadubeka balala ezindlini zotshani. So i-challenge esilayo ngama teacher ehlala echintshile every time labo abantwana bathwala kanzima ukuthi babambisise esifundweni zabo. Asila even i-clinic siyatravela to Kariangwe. Kariangwe is the best distance from our ward is 20 to 28 kilometers. Kuya elokuzele Kariangwe hospital then Mchesu hospital almost same distance. So lapha vele sihlala silo dubo especially kuma maternity case. Last year saba lokuzeni le maternity problem umuntu wazithwala sefuna ukulokhuza but then ngenxa ye distance wagcina umuntu esefile. So siyakhala kakhulu ukuthi xa kulomuntu ongakwanisi ukusinceda basincede.
Umuntu owafayo ebeletha lo okhuluma ngaye singathi ngumuntu yedwa nje kumbe sokulezehlakalo ezinje eziningi?
Vele almost every year vele sihlangana lobunzima bona lobo.
Iziphathamandla zikahulumende ziyake zifike yini khona ngapho lizama ukukhulumisana lazo?
Ya ziyake zifike but impendulo yangikhona ayikathi ukuthi singancedwa yini. Ekansilini silama i-3-year roll plan sayibhala kathesi silezithina esazishaya ama-block break akhona 2000 lama-door frames siyachova but vele iplani yangikhona is 5-year plan mbijana kathesi imali kazisatolakala ukuthi abadala sithi bahlangazise badonate bahlanganise izimali sezihlupha lapha esikolweni futhi lakho kufunda izimali. So i-challenge yangikhona ndikuzaqhila lokhu esakuthengayo kuzaqhila sekubolile lakho.
Indaba yamanzi yona ukhulume ngechilelema lemasenya akatshana okunganani amanzi kulezi kolo lesi?
Lokhu zeni echilelema primary indawo yangikhona kayila manzi i-water table yangikhona ikatshana. So kulesi bholani sakudala esagejwa ngolokhu zeni osikanyana kubo 1957 isanda kuvelela elokhu ze Zambezi River khona. Isipolani lesiyana amanzi ahlala khona. So i-distance yangikhona kusiya esikolo almost 3 to 4 km.
Nxa belalele abanganceda mhlawumbe bengaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo kumbe bona abakahulumende councilor Mazwibani ongathanda ukubatshiyela wona.
Mina bengisithi nxa befuna ukusinceda ngamanzi especially ethilele emangali kumele besincedele solar system ukuthi sidonse amanzi asesibhoraneni lesiyana abuye ebantwini lapho esikhona isibhorane lesiyana sikatshana labantu. So bengasidonsela balethe amanzi ebantwini kuyabe kungcono labo ama-teachers bengadaba because i-challenge ekhona ngamanzi. Then kuclinic besicela sibithi ukuthi uhulumende asincedise ngoba thina njengezakhamuzi siyazama by all means sazithengela i-cement ama-door frames but even engakagwana ama-door frames nama-window frames besicela uncedo sibi ukuthi sincediswe kwenzela ukuthi lathi sibe siseZimbabwe kade sasikho eZimbabwe because i-health yethu vele iku-risk.
Hayi isile themba balalele lizaluthola uncedo eliludingayo councilor. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Siyabonga ntungamini.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni. Ngixoxa lo mnumzana Maxon Mudimba ucouncilor ka Ward 11 eBinga North. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo nkosikazi Victress Mathutu wenhlanganiso yembokodo ephathisa abesifazane kwele South Africa. Bala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnawethu.
Ungasitshela ukuthi njengomuntu wesifazane ohlala eSouth Africa, kukuphatha njani lokho esikuzwayo ukuhlala kusenzakala ukubana kulamantombazana labesifazana abahlukuluzwayo abanye begcine bebulawa?
Yazi indaba ebuhlungu kabi leyo mnawethu. Yazi kubuhlungu ngenye indlela, ngazi ukuthi ngakuchaza kanjani. Kodwa mina njengomuntu ongumgcini sihlalo webizimi imbokodo inhlangano esungulele ukubheka izinto ezifana nalezo, kusuke ngibone kulesidingo esikhulu sokuthi le nhlangano siyayidinga. Le nto yenzakala lapha eSouth Africa nasengamaZimbabweans, kodwa yenzeka ebantwini basifazana and thina esilapha kubuhlungu kithi ngoba noba nini lakuwe sokungenzeka, yinto ebuhlungu kakhulu.
Akhona yini amazwi ongatsho kulabo abesifazane kakhulu abadabuka eZimbabwe abakhona ngapha eSouth Africa? Siyasizwa abanye besithi hayi into engcono yokuthi abantu bathathane abeZimbabwe bodwa. Wena ukubona njani khona?
Eyi, angeke ngithi abantu bethathana beZimbabwe bodwa ngoba lokho kubulalana akusikho ukuthi kubulalana bona bodwa beSouth Africa. Into nje ebuhlungu engayitsho kubo mama abaseZimbabwe balapha eSouth Africa ukuthi bakithi asingene emathandweni, kodwa singasuki singene sesingene bangesiphanga. Uma usubona ukuthi umuntu uyakuhlukumeza ungathuli, khuluma ngoba ukuthula kwakho akwazi ukuyaze kufike phi. Ngesikhathi nje umuntu eqala nje into iqala ngempama enyane eyodwa newethu, eqala nje uyivumela impama uthule, sase kuyavuka kuyincini, sase kwakhona kuvuke kungumese, ekugcineni kuba yisibhamu umuntu ekubulala. Le nto ayela kuthi ubaba ngowaseZimbabwe noma ngowaseSouth Africa, kodwa abomama abahlukumezekileyo asifundeni ukukhuluma. Omama bengaqala ukukhuluma mhla iqala ngento yokuhlukunyezwa, mhlawumbe zingaba khona indlela zokuthi siyivimbe ingamemetheki zigcinisike esikhathini sokuthi uze ubulawe umuntu aluze impilo yakhe ashiye abantwana. Into ezisibuhlungu futhi ukuthi kulezi nsuku ezidluleyo abantu sibabona bebulawa, asibobona abantu abashadileyo, ngabantu nje abasemathandweni, abantu basephila ngithi sisakhangela ukuthi abantu bazoshada, kodwa uthole ukuthi abafiki kuleso simo sokuthi bathade. Abantu baseseyintombi lejasi esikhundleni sokuthi ngani lapho uthiwa uthando labo luyatshisa khona, bathandana kakhulu, kodwa kusuke kuba lalezinkinga zokuthi begcine befika lapho ukuthi bezebebulalana.
Okungasekho ngamasiko yini? Ngoba kudala kwakuthiwa nxa intombi lejaha bengani bayahluphana bayathathana bahambisane ko-anti. Akusekho yini khonokho? Kungayikho yini okubangela?
Yazi ake ngithi njengathi thina singe singama Zimbabwe ya South Africa abantwana beqedile isikolo umbuqedile olevo umntwana oqedile olevo le 15 years mayiqedi olevo esuka ekhaya ifika lapha eZimbabwe okokuqala nje ayayithola umlayo wabo aunti owabakazi nabogogo ukuthi afundise ukuthi ma uyintombi ziphatha kanje ma uthole ijasi ijaha liphathwa kanje asitholanga isikhathi abantu abaningi abasitholanga isikhathi sokuthi bafundise ngezinto ezifana nalezo qedi isikole umuntu uzalapha egoli lapha egoli asilabo aunti asilabo gogo ukuthi basihlanise phansi basitshena ukuthi kuba yintombi uziphatha kanjani phambi kwejahu uziphatha kanjani siyintombi esiqomile ijahu liphatha kanjani kambe kuze suke ukuthi suke siqhileke ukuphatha amajaha ethu lawo esisuke siwaqomile uthole ukuthi indlela mhlawumbe okuphila ngayo bokukhuluma ngaleli jaha ngoba ufundisekanga ngokuphila lo muntu wesisa ugcine kuyiye kusekudonisele ukuthini umuntu lwanje umbuza usho lento ezomkhuba kumbuza uwenze lento ezomkhuba inhliziyo yakhe njengoba incane aqine efinyelele esisimo sokuthi akubulala njalo futhi lapha njengoba sisekuhambeni ogogo abekho o-anti abekho noba labomama nje abekho uthole ukuthi umntwana noba seqomile mayile nkinga le jaha asithi isikhathi lesiyane sokuthi umuntu ahlale phansi agijima abalekele kubabakazi ayezi ukuthi babakazi nanti jaha lapha sesixabane ngalokhu nalokhu ubabakazi abizi ijaha kuhlale phansi kuxoxiswane into yakhona nje sivele yenzeke nje akuxoxiswana akukhulunywa uthando lungenakuxoxisana vele kukhangelelekile ukuthi kuze besikisane lapho ngoba akukhulunywa kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume emathandweni sasekabo babakazi labo gogo esagijima siyebika khona ukuthi bakithi nanku lapha sesixabana lo samfana sesixabana lesoka lami ukubabakazi akhuza hlalise phansi kubiza umali umibe labo esoka kubuye uhlale phansi kukhuza akusekho lokho
hayi kwezwakala isikhathi so singasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyavalelisa kubalaleli ngigqugquzela futhi ukuthi omama asikhulumeni uqala ukufaka impamba ungasihli ngoba impama leyo ekugcineni iqine isibhamu ukuthatha umphefumulo wakho
hayi siyakuzwa sibongile kakhulu mama
kubonga mina mama
lo-ke bekungunkosikazi Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso yembokodo ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumakagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukhele ethi www.voandebele.com. Kwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Matibenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi kulungile, ngiyabonga.
Siliqhube kanjani ngomkhankaso wenu lwana okuhuga abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota? Sabona lilomkhosi omkhulu waphelela khona phana yini kumbe kukhona lokho likwenza ngezigaba ngezigaba?
Sesiqhubekela phambili kathi sisingena kuma provinces akhiyeneyo mhla ka 9 June siyabe sikobulawayo e-amphitheatre. Silombuthano ofana lalowane sawenze eHarare. Kulapho esizabe sisungula lalo uhlelo kuprovinsi yona leyo eyakobulawayo. Mhla ka 9 June kwabe kuyi-Friday e-amphitheatre kobulawayo. Amakhosikazi alaleleyo kathesi abayenelisayo kababuye mhlanokho. Sizotshona sikholisa sikhuluma ngokuzikhulula sikhuluma ngokukhuthazana ukuyirejista nokukhuthaza njalo uyovota ngesikhathi sokuvota.
Ikhona eminye imikhankaso lapho elihamba khona ebantwini emalokitshini?
Yona i amphitheater yona leyi singathi ngama provincial lounge. Nga sesisehla siyathatha umkankaso lo sihambelawo kuma districts lama districts ama constituencies angu 210. Kungabona nga sihamba e province siyabe sisenzela ukuthi khona i amphitheater isedorobheni kwenzela ukuthi abavela kumalokisha athiyeneyo ngesikhiwa esingathi ku-central. But sizathatha this campaign ihambe ebantwini kumadiko.
Ye, agoqela le maphandleni.
Lasemaphandleni, I think ngombono wami, i-planning committee yethu izahlangana mhla ka-10 June, kulapho esizabe sixoxa khona ukuthi i-province elandelayo ngeyiphi. Ukuthadetha ama-constituencies, ama-provinces are totally rural, like if you take Manicaland, Mashonaland and so on.
Salizwa likhuluma kumbuthano lwani wedluleyo ukuthi likhuthaza omama ukuthi bevotele abanye omama. Lapho liyabe lisitshoni.
Inkuthazo yethu ngeyokuthi noma khonapho phakathi kwebandla lakho kuba le-primary anje eyokukhetha ukuthi mbani ozamela lelo bandla ku-constituency kumbe ku-ward kumbe ngaphi. Ukuthi khona omama liboba lo mkhuba i-courage to actually choose other women kulokuthi umuntu athi hayi ngifuna ukukhetha ubaba lwane oleshephu eyi-blue echiya ukukhetha umuntu owesifazana amaziyo negama.
Nxa umuntu ecabanga ukuthi ingxenye wesilisa uyenelisa kulo wesifazana-ke
lapho esithola khona ukuthi omama kabaziqhakathekisi bacabanga ukuthi a mina nginje kambe ngingakwenza. Omama can do it, bayakwazi benelisa, banganikwa ithuba bayenelisa ukukhokhela. Ngathi ngifika emzini omunye umnawami ongumfana umngakhe engekho wathi njengoba lithole kungela bantu namhla ngazi ukuthi lizokudlani. So omama kumele sizicakathekise. Siyakwazi ukuthi omama sisebenza nzima, sisebenza kuhle, umuntu onkathabe ngomsebenzi esiyabe siyenza.
Ungabatshiyela liphi abesifazana ubakhuthaza ngomkhankaso wenu lo wokuthi bebhalisele ukuvota?
Sokuyisikhathi safanina, sokulithuba lethu ukuthi sikhulule ilizwe. Asisukumeni ngobuningi bethu, sililungise leli lizwe lethu eseliwoniwe ngabantu abasibusa kubi. Lathi sibe sibhalwa phansi kungwalo ze-history ukuthi hhayi i-election leyana eyaba khona ngo-2018 ngabe kuthiwa kasokomama i-election leyana ngabe kasiyiwinanga. We are targeting 2 million women. No woman should be left behind.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party, njalo elwela amalungelo abesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile ke sithathi kefu.
Kusukela kusibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 ngoma ngoma.
Ingoma kaSandra Ndebele ke leyo ithiwa yena ingoma, kodwa singakethukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo kubandla lezanu PF lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na? Namhlanje sikhangele udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingasitinta ku studio7@voanews.com. Igama ngo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.